Vatengesi ava vanoti gore rapera vanhu vaishaya pokutsika nekuwada kwavo vachitenga zvinhu pamusika uyu. Asi gore rino kune vari kudzokera kumba pasina chavatengesa. Mumwe mudzimai wechikuru anofamba nemadondoro kugomolini madzamu vanoti havasi kuwana mari sezvo vanhu vari kutadza kutenga zvinhu nepamusana pedambudziko rekushaya mari.
Hakuna mari, hapana chatiri kumbotengesa nekuti hakuna maforeinazi. Maforeinazi ndo anotenga ati, ndo vatinotengesera. Hudhu ndatinonyanya kutengesa nezvinhu zvakadhirewa zvechinyakare, mbira dzese nemhuka dzakavezwa, mamasiki zvakawanda, hosho zvinhu zvatinonyanya kutengesa. Hakuna bhizinesi, hapana. Vanhu vachatokuvara nenzara kana kutobhadhara sikubvisa mino tinozoona kuti kana kuna vakauyawoti vachava kudzokera pamwe vanogona kuzotenga hozi kana mapainting chaiwo havasi kutenga hapana chauri kumbotenga waya zvese vanochitenga kuna vachiri kumbotenga.
Amai Gladys Tsodo kufa avo vaimboshanda muhurumende vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nepamusana pedambudziko remari.
Zvavanoraya rakati makash shortages achi vanhu mabasa havana mabasa, saka masales ataita neatakuita iye zvinezvi zvatosiyana. So adjustments taita ichiita masales ekuti taitaita mamwe malate night shopping tichiisa malights ekuti tinopedza kuma7 kuma8 but iye zvinezvi hazvisiri zvikuitizvo because vanhu havachaiwana mari yakawanda, vakatiwanawo mari yechivadyo zvavazoiwana yekutenga mbatya vashoma vari kukwanisa kuzviafoda izvozvo. So business generally razvikira.
Asi mumwe mukomana Pondai Pirato anoti zvinhu zvake zviri kutengwa chaizvo nekuti anotambira kubhadharwa neecocase.
This year vanhu vachokwadi zviri nani than last year because last year takange tiri pamahwani yekuti mwari kwakusina plus pakazongopindawo mabhondi tikatanga kuitawo mari zviri nani like now so far zviri nani and ngati ndezvimwe zvezvi zvekuti tingoti tikawana mari timbodai dai tichiita but onos pakangonzi hakuchatengeswa mari hakuchaitwa sei zvabho zvangoti kana iriko kesh munhu anongotenga straight totengesa hende fashion tinohoda kundovenyu hatohoda kukasiyana jobe kutanzania Botswana moske hasofa zvegwe rinori zvazvo padis Christmas hago.
VaVictor Zirewa vanotengesa mafoni vanoti gore rino business riri nani nokuti mafoni avo ari kutengwa chaizvo, asi dambudziko zvakare nderekuti vari kutenga neecocash.
Business like this year tiuradzika kuti zviri nani denge tiri nyee neecocash zvayo haa vanhu vari kufambawo vachitenderera uyo vachifambawo vachitingawo vachimbotirimembawo mamwe customers edu zvatofira nezvekudai kurutiwo ecocash yacho maybe kana taikwanisa kuwanawo mari yacho like tichiswipa ritameko kiji tichitazi business rinoenderera.
Vamasiwa Nyamundanga vanotengesa hembe dzemambo yeAfrican Attire vanoti zvinhu muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka ndokusaka business repa Ahondo Flea Market risiri kufamba zvakanaka.
Business is slow, harina kumira zvekuita sezvarinoita mamwe makore ese. Slow this year, harinongoda kungoti pamwe I think zvimwe zvinhu zvacho I think inyaya yekuti pamwe zvinhu hazvina kumira mushe munyika. And also I think could be yeah, cash was also people are only buying with eco cash, they're not getting the hard cash, they're only getting eco cash. They are still these African attire bags and accessories. That's what I do.
Apo ndo Flea Market inofarirwa neruzhinji rwevagari vemuHarare nokuti hapana tsvina sezvinowanikwa mudzimwe nzvimbo uye yakarongeka chaizvo, asi gore rino huwandu hwevanotenga hwakadzikira pasi zvakanyanyisa. Ndakamirira studio 7 kuAvondale muHarare, ndini Kirimzanera.